Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 26 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunetsana pakati pehurumende nemakanzura ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi gurukotaro zvematunhu richiti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya hakusi pamutemo. Musika mukuru munyika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair wotanga muBulawayo nhasi. Vanhu vasere vanofa munjodzi dzemumigwagwa kuHarare neBulawayo nhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana pakati pehurumende nemakanzura ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuri kuenderera mberi gurukota rematunhu richiti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya hakusi pamutemo. Izvi zvinonzi zvaive kukanganisa urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nevagari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Tsamba yatambirwa nekanzuru uyewo iri mumaoko eStudio 7 kubva kubazire zvekutongwa kwematunhu inoti kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya weHarare vaInoki Mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change nemusi wechishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudero zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uya zvisi pamutemo. Tsamba iyi yauya mushure mekunge vamupamaonde vaita musangano nevatori venhau. Asi vachitaura Studio 7 vamupa maonde vati vakatyamadzwa zvikuru netsamba iyi vachitiwo haisi pamutemo sezvo yabva kune vakasanobata chigaro chemunyori webazi iri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo.
My immediate supervisor is the minister. Tsamba iyi iri kuratidza kuti yabva muministry asi ichinyorwa naacting permanent secretary anova asina authority yekutaura anything chinoita nezvakansela kana meya.
Vatiwo zviri kuitwa izvi nzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo.
Zvinongoripo kukanganisa kufamba kwebasa rakanaka.
Tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinocherechedza varinoti vakafanobata chigaro chameya vaStuart Mutiswa veMDCT avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzuro ainzi aitsigirira mutungamiri weMDC Alliance panguva iyoyo vaNelson Chamisa akadzingwa mukanzuru navaDouglas Bonzola veMDCT. VaMutiswa vange vasiri kudayira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi. Kwetava Marufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzuro akaita musangano nechishanu vachiti guta rinofanirwawo kutungamirirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzuro akasarudzwa nevanhu.
Vamafuni vasipo guta rinekodzero rokutsvaga umwe anofanira kubata chigaro panguva ipi zvapo kana makanzera zvagara. Tinochidza kuti makanzera akambodzingwa akawanda ndezvishoko yakasara ichiitika paguta reHarare. Makanzera mazhinji akasarudzwa nevanhu vanga asipo. Sezvo makanzera akasarudzwa nevanhu mazhinji adzoka zvine kodzero kuti guta reHarare ritongwe nemunhu anodihwa nevanhu.
Izvi zvatsigirwawo neumwe wemakanzura eCitizens Coalition for Change vaDanford Ngadziore avo vati
nemapfumbamwe suspended a day before. Minister of Saitanya appeal constitutional court. So under Ravanezo, the first sitting here meeting here Friday.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo. Asi mumwe kanzura weguta reHarare vaMartin Matinyanya vekumbare vakapinda pasi pebato reZANPF vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato reTCCC vachiti vari kuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja chinja zvakabvumiranwa panguva iyo vaive vasiri makanzura.
Wakauya waide chinangwa chekuda kuto vakuvinga kudya kwete kuda kuvinga mainterest emaresidence nekuti uyo wakaita kuti dzataura kubva tatora zvigaro dzataura kubva taita sei kubvisa macommittees sipo ziri vamutemo.
Mumusangano wavo nevatori venhau vamupa maonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta vachiti havana zvekushandisa zvakakwana.
Saka taona sekuti pakati pedu muvagari veHarare kune vamwe vangagona kutibatsira.
Vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dzinodarika mazana matatu dzinodzidzarara dzichinaiwa nemvura nhasi mushure mekudzingwa pamugodhi weRain Mine kuBindura. Vaive vashandi vepamugodhi uyu vakadzingwa basa ava vainge vapiwa mazuva maviri nedare reHigh Court kuti vatame. Bato reZANUPF richitungamirwa nemumiriri weBindura North mudare reParamende vaKenneth Musani rakambopindira asi zvakaramba sezvo nezuro zvikonzi zvedare nemapurisa vakapwanya dzimba dzevanhu ava. Hatina kukwanisa kubata vakuru veRain Mines Private Limited kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata kanzura wenzvimbo iyi vaIan Makone.
Muzvara nezuro kumakuseni kumapast 8 takaonawo malori anokwana kuita 8 achisvika muRain Mine kusanganisira lori yemapurisa esupport unit. Vakasvika imomo vakatanga kuvhundutsira vanhu vakati chitobudai munomo. Vakanga vane vepamessenger of court vakatanga kushungurudza vanhu vakarova vanhu vakadisplacea vanhu ndokupwanya dzimba dzavo.
Saka pavakapwanya dzimba midziyo yevanhu ava yakaendeswa kupi?
Vapwanya dzimba dzavo vakabva vatora midziyo yevanhu ava vakanoisa about 15 kilometers away from Bindura. Vakanga varova nevamwe vachona vakanga varipo vatiraya kuda kunzwisisa kuti nemhaka yei vakanga vachiita zvinhu izvozvo, nokuti vanhu vanga vakumbira kuti chirega hedu tibvise zvinhu zvedu zvakanaka zvisakwanise kunge zvichipwanyika kana kudistroyeka. Vanhu ivavo about 18 people vakabva vatosungwa nezuro tikazomhanyamhanya kuti vakwanise kureleaseswa kumapurisa tabvisa fine.
Vose vakaputzirwa dzimba ava vari kupi pari zvino?
Pari zvino usiku hwamanheru mvura yose yanaya, vanhu vanayo vari panze, vangori panze. Pari zvino hapana kana chekubata. Naizvozvo ndo situation yedu yatakangotarisana nayo panapa. Zvarakidza kuti hurumende haina kanya hanyira nevanhu, vangobvisa vanhu.
Ko sei muchidaro? Nekuti kahurumende iri kuti irongotedzera mutemo wedare ndokusaka mapurisa akatumirwa mushure memutongo wedare reHigh Court kuti abatsire zvikonzi zvedare, nekuti vanhu ava vanga vapuwa nguva yekuti vabve asi vanga vasina kubva.
Ivo hurumende vakanga vapromisa kuti vanhu vachawanirwa pekugara vobviswa mune zvakanaka, asi pari zvino hapana zvati zvaitika. Ende vanhu vese vangorara muchigiraundi chiri pedo neParain Mine, vamwe ndo varara vakachengeta midziyo yavo about along Shamba Road about 15 kilometers away from Bindura. Ndo dambudziko ratasangana naro muno muBindura.
Kanzura wekuBindura ari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaIan Makone vari parunhare kuBindura kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kumapazi ehurumende anoti rezvemari uye rezvevashandi richida kuziva nezvemari yavakavimbiswa nehurumende kuti vachabatsirwa kubhadharira vana vavo chikoro. Varairidzi vanotiwo vari panguva yakaoma sezvo zvinhu zvese zviri kukwira mitengo asi hurumende haisi kuzadzisa zvibvumirano zvayo nevashandi. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi asi havafarire tsika yavo yekuda kuti kana zvikoro zvovhurwa votaura zvekurangwa mabasa vachiti vave kushandisa vana vechikoro muhondo dzavo. Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tikatarisa makwiriro aita mutengo wezvinhu munyika kutarisana nenyaya yemihoro iri kuwanikwa ichawanikwa nevashandi tikatarisa zvikurusa kuvarairidzi tiri kuona kuti nhamo yapfunya chisero mudzimba dzevarairidzi nekuti havachatokwanisa kutenga zvekushandisa tinoti mabasic commodities aye kuti munhu anga achikwanisa kudya pamwe chete nemhuri yake.
Saka chikumbiro chenyu vachere kuhurumende chiri kunangana nezvipi chaizvo chaizvo?
Hurumende inofanira kuongorora nyaya yemihoro yevarairidzi nekutokasika panguva ino nekuti nhamo yapfunya chisero uye vashandi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana mihoro yekuti vange vachikwanisa kunge vachidzokera kumabasa vachikwanisa kunge mhuri dzavo dzichidyawo dzichiguta semunhu ari kuenda kumabasa.
Ko hurumende inonzi wani yakati ichakubhadharirai maschool fees evana senzira yekukubatsirai, izvi zvakazofamba nepapi?
Tarisa nyaya yema school fees iyo hurumende yakanga yavimbisa kuti ichange ichibhadhara maschool fees evana wevarairidzi. Temu yekutanga yakatosvika pakupera vana vevarairidzi vachidzingwa muzvikoro hurumende isati yabhadhara mari sekuvimbisa kwayakaita. Chatosvika futi padanho rekuti kotoro yepiri yaakutotanga futi zvekare hurumende isina kunge yabhadhara mari. Saka tavanika tichanyorera makurukota anoona nezveupfumi munyika pamwe chete naanoona nezvevashandi kuti vange vachigadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi nekuti nyaya iri kuda kutogadziriswa tisati tanyanyoenda kuri.
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kurambidza varairidzi kuita zvokudzidzisira vana kudzimba ichivabhadharisa mari zvatingati maextra lessons zviya izvo. Titsanangurirei kuti izvozvozvo zvinombofamba sei?
Isu sesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tagara hatikurudzire nyaya yemaextra lessons. Tinoti dzidzo yese inofanira kunge ichiperera muzvikoro asi zviri kuitika inyaya yekuti mihoro iri kupiwa varairidzi mihoro mishoma yekuti dzimwe nguva nyaya iripo ndekuti vanozopedzisira vakusa maextra lessons kuti vange vachiwanawo chouviri uye zvekare vabereki dzimwe nguva ndo vanenge vachitoenda vachinetsa varairidzi kuti vange vachisa maextra lessons nekuti dzidzo iri muzvikoro medu haina kuidzidzo iri kudzikira nenyaya yekuti vana vari kutora nguva yakareba vasiri muzvikoro nenyaya dzecovid lockdown uye zvikwanisiro yatoti maresources mashoma ari muzvikoro. Saka yanguva yekuti tibatane vabereki pamwe chete nevarairidzi tinge tichidimanda nyaya yemuhoro kuti inge ichiwedzerwa zvinoita kuti varairidzi vanowana nguva yakawanda vari muzvikoro uyezve hurumende ise mari muzvikoro zvikwanisiro zvese zvinenge zvichidikanwa pakurairidza zvinge zvirimo muzvikoro nenguva inenge ichidikanwa.
Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vasere vafa nhasi munjodzi dzemumigwagwa muHarare neBulawayo. Vanhu vatanhatu vafa kuBulawayo mutsaona yaitika pana Masiye Pambili naKami nenguva dza5 mangwanani. Vamwe vanhu gumi nemumwe vakuwarawo muchiitiko ichi. Kombi yeToyota Hiace inonzi yadarika robot richiri dzvuku ndokubonderana nerori. Mapurisa azivisawo paTwitter kuti vanhu vaviri vafa apo motokari yavo yadhumwa nechitima pana Chiremba Road muHarare. Uwan Mwando evanhu vari kubayiwa nhomba pazuva huri kuramba uchidzikira zvakanyanya kubva pakapera chirongwa chekutanga chekubaya vanhu pedyo nenzvimbo dzavanogara nekushandira kana kuti blitz. Chirongwa chekutanga chekubaya vanhu vakawanda ichi chakatanga musava 21 kurume chakapera musava 3 kubvumbi. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabayiwa munguva iyi, uye pazuva vanhu vanodarika zviuru zana kana kuti 100,000 vaibayiwa nhomba kekutanga. Asi nezuro vanhu zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mana nemumwe kana kuti 7,441 ndo vakabayiwa nhomba kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi mana negumi nevatatu kana kuti 3,640,013. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro vanhu makumi mana nevana vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hakunawo munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira munyika vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5,468. Chirongwa chepiri chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz chiri kutanga musi wa2 Chivabvu chopera musi wa15 mwedzi mumwe chete iwoyo. America nasi yaita musangano nenyika makumi mana muGermany kuti paitwe mushandira pamwe wekubatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia nezvombo. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pemutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky nemakurukota ehurumende yeAmerica anoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Izvi zviri kuuya apo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaenda kuMoscow, Russia, kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuedza kumisa hondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndiri kuona kuti kunogona kubatsira nekuti padzoka poita kudeuka kweropa rakanyanya, uye pane zvatiri kuona zvinogona kuti mawar crimes ari kuitwa ari kunze Russia iri kudaro ichikonzera kungouraya vanhu zvisina bamhaka. Saka iyoyo inyaya yakakura chaizvo, imhosva yakakura yekuti kana nyika ichienda ichinoita commit mawar crimes mune imwe nyika, nyika iyoyo inofanira kuti igozotongwa pasi peUnited Nations Charter.
Munoona vaGuterres vachizotsanangura kuti chii kuna vaPutin?
Ndinoona kuti vachada kukurukura kuti dai hondo yamira, uye zviri kuitika zvekuparara kweropa, zviwakwa nezvinhu zvese zvisina batsarukano uye zvisina chikonzeroba kuti dai zvaita kuti zvigopera. Saka ndinogona kuona kuti zvinogona kuti batsirei zvishoma, asi iyo Russia yose kuzva kwatinoita kuti yakaoma musoro panyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti iri kudawo kutora Ukraine kana kuti chidimbu cheUkraine kuti iwe nyika yayo.
VaGuterres vachange vachisangana nemutungamiri weUkraine vaZelensky, zvii zvamunofunga kuti vachakurukura navo?
Ndichaona kunge vachada kuti vatiwo dai wawirirana neRussia kuti paita nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, Ukraine neRussia. Saka izvi idanho guru rakanaka raitwa neUnited Nations rekuti paite kutaurirana. Kana dai hondo ikaoma sei, ikatsvuka sei, inozopera nekuti vanhu vataurirana. Saka ndiri kuona kuti zvaita zvakanaka nekuti hurukuro dzinobatsira kuti hondo iyi ikasika yapera, nekuti takuona kuti hondo yacho iri kuramba ichienderera mberi, uye inogona kuzoita zihondo zihombe chaizvo kwete yeUkraine neRussia chete.
Ko vamwe vangabvunza kuti ko chii chakanyanyokosha panyaya yeUkraine, sei pasi rose rabva rawanikwa richimira neUkraine?
Zvadzoka zvoitika ndezvekuti kudeuka kweropa kuri kuitika muUkraine, uye zviri kubva zvataurwa zviri kurangidzwa pamanyuzi wenhau wachizvirangidza kuti zvakaoma sei. Chanyaya kuzokatyamadza pasi rese ndechekuti muEurope continent inofungidzirwa iyo kuti iri civilized kana kuzvitora kwavanoita, inongotanga hondo isina musoro nekungoparadzana.
Avanga vari muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita, Kansas muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru rechina reBeijing ratanga chirongwa chekuvheneka vanhu mamiriyoni makumi maviri neimwe nhomba yeCOVID-19 uye kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo apo nyika iyi inoti haidi kana munhu anobatwa nechirwere ichi yoedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Chirwere ichi chiri kupararirawo zvinotyisa mudunhu reShanghai iro vamwe vagari vemo vanga vasingabvumidzwi kufamba-famba. Nezuro, vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa nechirwere ichi mudunhu iri. Vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMali vachidyidzana nechikwata cheAl-Qaeda vanoti mashoko kuvatori venhau vapamba chimwe chizvarwa chekuRussia chekuchikwata chinonzi Wana Group, icho chine mauto anobhadharwa mari kuti arwe munyika dzakasiyana-siyana. Asi France inoti chikwata ichi chine zvizvarwa zvekuRussia zvakawanda zvachapamba. Mauto ehurumende yeMali achishanda nechikwata cheWana ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika 300 mumazuva mashanu vanosanganisira vechikwata chinopfurikidza mwero ichi. Musika mukuru wekutengeserana wemunyika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga nhasi muBulawayo nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vachiti musika uyu wakakosha zvikuru kunyika sezvo uchipa vemabhizimusi vemunyika nevekunze mukana wekushambadza zvigadzirwa zvavo pamwe nekuumba ushamwari. Gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vanoti sehurumende vari kutarisira kuti makambani mazhinji ekunze neemunyika vatange vachiratidza zvaanogadzira, vachitiwo vari kufara kuti makambani emunyika ave kukwanisa kuisa zvigadzirwa zvavo mumasherufu emuzvitoro.
PaTrade Fair apa tiri kutarisira kuti makambani mazhinji enyika dzekunze vachitaridza izvo zvavanogadzira, isuwo vemuno muZimbabwe tichitaridzawo kuti tiri mugovernment yava Dr. E.D. Mnangagwa tiri kupemberera zvatinokwanisa kugadzira tega, ende uye zvatinokwanisa zvawanda pamasherefu emumasupermarket, zvichitaridza kuti zvatakatumwa naPresident kuti tiite kuti vanhu vawane mabasa, vanhu vasevenzese upfumi hwenyika ino kuti huwante kuvanhu vemuno muZimbabwe.
Vaimbove mutungamiri wemubatanidzwa wemakambani emunyika weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, musika uyu uri kupa vanhu mukana wekunge vachizvionera voga zvigadzirwa zviri kushambadzwa.
Ini ndiwo musika mukuru nekuti vanhu vakawanda vanosangana pagore vachiona vemakambani vachiona kuti vanhu vakagadzira zvinhu zvakanaka here, vanoita zvinhu zvakadini, ende kuchitaura namakastoma ako ipapo uchiziva zvavanoda, vachikudzidzisawo kuti zvatoda nezvakati, iwo chinhu unogadzirisa kana kwawaenda kukambani kwenyu muchigadzira zvamunoda. Saka musika mukuru ende nyika yose inozvitaura, vanhu vemabhizinesi vanozvitarisira kana nehurumende inozvitarisira futi.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avanoti musika weZITF wakakosha nekuti unokurudzira nekusimudzira ukama hwemabhizimusi emunyika nemakambani ekunze.
Hatiyanyi kugadzira zvinhu zviri pamusoro-soro technology, saka tinobatsirwa kuchionawo zvakare kuti kunaripeona zvinobatsirwa zvakare kuti makambani edu azvienzanisiwo neari kunze kwenyika, achionawo zvakare kuti hako vanhu vari papi.
Asi vemabhizimusi vane chavanozosarawo vakabata here mushure mekunge musika uyu wapetwa? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni vemakambani vachisara vaine chekubata nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika, vachiti zvakakosha kuti vanoita zvekutungamira upfumi munyika vange vachibuda nemitemo inoita kuti vemabhizimusi vashande vasina zvinovapiringisha. Musika wegore rino unonzi une vari kuratidza zvigadzirwa zvavo vanosvika 514 kana kuti 514 uye makumi manomwe nemumwe wavo vari kuratidza zvigadzirwa zvavo kekutanga gore rino. Nyika gumi neina dzinonzi dziripo gore rino. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vasvika muBulawayo nhasi pamberi pemusangano weInternational Business Conference wavari kutarisirwa kuvhura nechitatu anoema ngwana. Nemusi wechina vaChiwenga vari kutarisirwawo kutaura pamusangano wekutanga weConnect Africa Symposium. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore uyu zvichitevera kukundikana kuvepo kwemunyarikani akanga akokwa vaUhuru Kenyatta vanove mutungamiri weKenya. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudza pfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Munhau dzemitambo. Mashonaland Turf Club yabudisa mabhiza achamhanya pamujaho mukuru weCastle Tangard kuBorodale Racecourse. Izvo zvinotevera kudzoka kwemakwikwi aya mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwechirwere cheCovid-19. Makwikwi aya ayo aiitwa kwenguva yakareba kudarika mamwe ose anenge achiitwa gore rino kechimakumi mashanu nesere kana kuti 58th edition. Mujaho uyu uchaitwa musi wa7 mwedzi unouya. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Mabhiza aya ari kutungamirwa naOnly Him, iro noraridzwa namzvare Bridget Steidorf. Only Him riri kubhadhara madhora matatu padhora rega rega kune avo vanoita zvekubheja. Kubheja mabhiza aya kwakavhurwa nezuro apo maneja wevanoisa mari kumakwikwi aya veDelta Beverages vatinorinomhota vakabheja kubhiza Lille Blue. Varinomhota vakaisa madhora mazana maviri pabhiza iri, iro riri kubhadhara madhora mana padhora rega rega rinenge rabhejwa. Izvi zviri kureva kuti Lille Blue rikakunda, varinomhota vanotambidzwa madhora mazana masere emari yekuAmerica. Pamabhiza gumi nemasere achange ari mumujaho uyu pana Featherton, iro rakatora mukombe weOK Green Challenge gore rapera. Featherton riri kubhadharawo madhora matatu padhora rega rega rinenge rabhedwa. Muzvare Steidorf avo vanorairidzawo zvekaro Vintage, Lille Blue na Citrus Dow vari kutya Featherton. VaThomas Mason avo vari kurairidza True Beauty na Love the View vanoti Featherton harina kumira zvakanaka. Muteveri wemabhiza uyezve vanotamba svondo rega rega muzvare Rose Mary muSabayana vanoti vari kuisa mari yavo pana Featherton.
Ndikuona nichita mari na Featherton, ndikakukanda kari ka 50 handitora nichibuda ndakasimba.
Featherton rinoraridzwa nava Gokantezi. Muzvare Vanessa Bike vane mabhiza matatu mumujaho uyu, Holyland, Mr. Greenlight na Armstrong. Muzvare Deborah Swanson vari kukandawo Bugatti Blue, Hairline na 3 Tutango. Mabhiza aya ayo ari kukwikwidza musi wa7 chivabvu ane mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica 50,000. Vanhu zviuru zvitanhatu vari kutarisirwa kuona mujaho uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM nhasi, Mike wewe weStudio 7 ari kuita hurukuru nevechidiki nezvenyaya yekunyoresa kuvhota, sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kufamba nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindiri mu Washington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba. Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 26 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalile lamhlanje kobulawayo.
Sizwa usizi njengezakhamiza kobulawayo ngengozi yemota ehlileyo lapha eTlan lenkulumane complex lapho kuChina khona amarolla amakhulu kuthiwa amagonet China le mota yezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala thanda kubana sitsho sikhale lemuli imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yemota lamhlanje ebuseni. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeKhomishini yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo njalo uyagqitshwa ngesonto. Imihlangano eyenziwa kulumbukiso ikhangelelwe ukuphuma lezivumelwano zamabhizimusi ezilakho ukuvuselela umnotho welizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka oweZITF 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi oweZITF Business Conference ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi leAfrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alichumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi iZITF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso oweZITF uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuzakwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe. Amathuba kuma-businesses, kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha kobulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kweze-tourism ukuthi nxa sikazuza ama-investors leti partner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi we-ZITF awusoze udale umahluko kwezamabhizimusi.
Nxa sikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangako esingayikhangela ukuthi esiletha, ngoba okwakathesi into esilokhu esiyikhangelela ukuthi ingayiletha, ngoba kathesi sikhuluma ngamakhampani azobuyisa koBulawayo. Kodwa ungakhangela koBulawayo, amakhampani amaningi alokhu evalile, amakhampani amakhulu alokhu evalile, engamakhampani angabakhona ikhwalokhu nje esingathi okungama-SMEs okungakabi i-capacity ukuthi singathi ngamakhampani.
Umqondisi wezintrade umnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela la mankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe.
Silapha e-ZITF sifacilitator i-participation yama-companies angu 8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni eyodlulileyo. So this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs. Ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo powdered products, pawpaw juice, lamanye ayenza leather, lamanye ayenza hair products, and ama-companies la amanye amaningi angkhona ngama-companies which are owned by women and youth owned organizations.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chains for Economic Development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka 29 Mabasa. Mhla ka 26 kusiya ku 28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium leDiplomats Forum. Kuthi-ke kusukela mhla ka 29 kusiya ku 30 Mabasa iZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha lamuhla ekuseni engozini yomgwaqo kuleli dolobho lokulimala kwabantu abalichumi lanye lapho okuhlangana imgwaqo uma siye phambili loKami Road. Amapholisa athi ikhombi engekho emthethweni ingayisiyo yenkampani yeZupco ibithwele abantu abalichumi lasikhombisa yadlula irobhothi lanxa belilombala obomvu yayachayana lemota enkulu eidonse okomango. Amapholisa ebengakazisi amabizo abatshonileyo kanye lokuthi inani leli lingabe selikhuphukile kumbe hatshi. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU.
Sizwa usizi njengezakhamizi zakoBulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha duzane lenkulumane complex lapho kutshayane khona amaroli amakhulu okuthiwa ama-gonet tshayana le mota yezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala sithanda ukubana sitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo. Impilo nxa ilahle ngaleyo ndlela ekuseni kuziswa usizi, sinanzele ukuthi ngabantu abasuke ezimulini zabo bengabantu abayazama ukubana basele imuli zabo emsebenzini, kodwa-ke vele labantu benkosi abaphumeke bendlini abaye bangavuki lokuvuka chesi soko za winde zusizi kakulu. So ke sikhala lezakhamizi kodwa ke imbangela yesazama ukuthi iidings zisizubana kwenza kaleni kodwa laba kungabe kuyini kuyatshengisa ukuthi kulezi zinto ezingenziwanga kuhle. Owafunda kuhle ukuthayela lokuthi ayidefensive driving la nxa irobot iyigreen kuthiwa nxa usondela kiyo kuyafanele ukuthi wenzele okuthiwa uthatha ama-precautions ube leqiniso lokuthi ukungena kwakho akusoze kukhoze ingozi. So ke kube ngumnyama ukuba nasilahlelwe nabantu ngaleyo ndlela esikutsho njengobulawayo ukuthi hhayi sembeswe liyeze elimnyama abantu bayakhala sibili bazwa usizi ngalokho bathuthumele labantu bagcina sebelovalo lokuthi kambe iy'ngozi lezi ezehlayo kambe uhamba ngezimota lezi baphephe kunganani.
Kungabe kulokunye yini okungenziwanga ngemfanelo ngamapholisi njalo isimo semgwaqo sibe lomthelela yini kumbe hayi ngabantu abaphazamisile?
Well, okuliqiniso kulesi sehlakalo asikatholi ngokugcwala kwendaba ukuthi kambe okwenzakeleyo kungabe kuyini. Kodwa ke singakutsho ukuthi imigwaqo yethu nje layo asiyomgwaqo emihle kangako kodwa singananzelela kuleyana indawo okwenzakale khona ingozi imigwaqo leyana wakalesi sikhathi hayi yimigwaqo eyalungiswayo okuhambekayo. So ke kungaba lezinto ezimbili lapho. Okokuqala kuyikuthi engxenye phakathi kwabantu ababili laba abatshayela bababili kukhona phose ongalandelanga imithetho yemigwaqo ngokugcweleyo wasekhoza lolu hlupho. Kodwa futhi okunye singakutsho ukuthi sesinanzele futhi ukuthi ingozi lezi zijala ukuphosa zenzakala emehlweni ethu kodwa ke inkosi ibuye ikhuze. Kungani sitho njalo? Kule mota lezi ezithwalayo ezingafanani ngazi iyathwala siyakwazi ukubana khathesi uhulumende waphawula ukuthi abantu abazathwala abantu yilaba abantu abasebenza amakhombi asebenze ngaphansi kozubco yibo kuphela abathwalayo. Kodwa ke ngenxa yohlupho lokuthi abantu bayadubeka uzubuko sikhathi yehlileyo ukuthwala abantu kuhle ngesikhathi abantu bacina begadazene izimota ezingekho emthethweni. Okokuqala into esibuza umbuzo yokuthi imota ezingekho emthethweni ama-roadblocks agcwele igana kodwa ziyadlula zihambe kodwa sakunanzelayo sibuleke siyakuye sithanda uba sikubendezele ukuthi sesike sabona nxa amapholisa sithe abona lezi mota ezithwalwa ngokemthethweni uyabona amapholisa egcothanga le mota lezi abantu bephakathi. Mina sengangakubona lami lezakamsasasitheli ukubana kuba la ma-near-misses ezingozi abantu labanxase bebaleka abantu bamakhombi amadlaka amakhombi vele yabe ngaselandaba esingena lama-red robots esenza yonke into engasahloni umthetho emgwaqo kwesikhathi se-oncoming traffic esegijima phambi kwayo kuyindlela yokuthi abalekele ukuthi angabotshwa. So sithi thina amapholisa la akunanzelela ukuthi nxa sokufanele kubotshwe laba bantu ababe le ndlela ehlakaniphileyo yokuthi babobhe ngoba ukuthi bacothana lalwana umuntu ethwele abantu bakade hathi asiyo into enhle kodwa kwanami ukuthi kwenzakaleni asikatholi ngokugcwala kwakhona. Siyaphinda njalo ukuthi okwenzakeleyo kulusizi imuli ezilahlekelwe izihlobo sikhala lazo njalo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Kusenjalo kubhubhe abantu ababili eHarare ngemva kokuba imota abakade behamba ngayo itshaywe yisitimela ngoba ingamanga okwesikhatshana ingakafiki kunjanje yaso kwenzela ukuthi sidlule. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Isigaba seBhinga ngesinye ibandla leZANU-PF elasebenza gadalala ukuthi lisithole kukhetho olwedluleyo kodwa kwehlula. Kungaselani lalokhu, uhulumende uqhubekela phambili ngokwethulela iBhinga inhlelo ayezithembisile ngesikhathi somkhankaso okhetho. Lokho kubangele abanye ukuthi bathi ibandla leZANU-PF lisifunile sibili lesisihlalo. Omela iBhinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi abanye abafuna ukubhalisela ukuvota batshelwa ukuthi imitshina ayisebenzi.
Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana ngoba iBhinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in north le south. And singakhangela by stations highest was 40 ama registered ama voters aba register eKokolosi eLusuthu. Now amaningi indawo eziningi this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10. Jenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo lelo ngoba abani abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungise abanye bayavuna and ukuthi befika kuma registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba bahlala just one day per registration center bengafike ekuseni kumbe befike ebusuku by emini bayabe sebelungisa impahla zabo sebesiya ku next station vele ikudlala ngamandlwana akula lutho olwenzakalayo then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers uyathola ukuthi iward amaward emakhaya amakhulu iward enye uyathola ukuthi le radius of about 30-40 kilometers and kube le one center na ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why I find ukuthi ama figures ethu aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi alo kuzasihlupha lokhu
manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogatsha lwezek
ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphuku kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu anti yakwazi ukuthi sina sicina sibele sazele ukuthi abantu la maybe besabele ukuthi singathi bingi register siyabe sesinika i-opposition amandla okuba la ma-councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula hulumende ohlakaniphile ongenza into abayenzileyo ukuthi abantu bephonga ukudlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya ku-next bechiya bengenzanga lutho umsebenzi so ngibona ngathi mna kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukurejista ukaze kwenzakele ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days manje ngapha you can't have ama hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuko likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona ngibona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lako kuba lehlelo ezinjengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokhu
ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi
ye vele abantu bebefuna ukurejista ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole ukuthi sebehambile kumbe babuye the next day abantu bethole bona abasuka izolo lokhu bebaningi so abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lama sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi beyirejista satshela le ma-churches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu abasifiso sibili ngoba bebeka isikhathi esiningi bethole abalazithupha
Umnumzana Joel Kabuza ngomela iBinga South edalele parliamente engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga ngezikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Elimelika likhokhele umhlangano namhlanje wamazwe amashane 40 owenzela enkambeni yebutho eRamstein Air Base kwele Germany ngenjongo yokuthi acebisane ngoncedo olungaphiwa ele Ukraine kwezomvikela. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, uthe umhlaba kumele usekele ngayo yonke indlela ngoba kwimpi yokuhlaselwa ngele Russia. Umqondiso wenkampani yenkundla yokuxhumana eTwitter umnumzana Parag Agrawal utshele izisebenzi zakhe izolo ukubana akalalwazi lokuthi umsebenzi wenkampani le uzathatha ndlela bani ngemva kokuthengwa kwayo umqondiso wenkampani elungisa izimota zohlobo lweTesla umnumzana Elon Musk. UMusk ugcine isenelisa ukuthenga inkampani eTwitter ngamabhiliyoni angamashumi amanelane amadola 44. Umahluli womthethwandaba waphezulu wedolobho le-New York unqume ukubana owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump weyise lelo dale ngemva kokwala ukuletha ingwalo ezithile kulo mthethwandaba edabeni lokucutshungulwa kwamabhizimusi akhe. UJaji Arthur Engoron ulaye uTrump ukubana ahlawule inkulungwane ezilishumi zamadola $10,000 ngelanga kusukisela izolo aze azilethele ezongwalo emthethwandaba.
Ulive
TikTok lamhlanje uhlelo The Connections khangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-voter registration. EZimbabwe selivuma ukuthi lifakwe kuluhlu lwamazwe alezikwelede ezisindayo esezivimba intuthuko yomnotho. Umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubuzama ukulandela uhlelo lokuba kuluhlu lwamazwe alomnotho ophakathi laphakathi lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Kodwa uhulumende usebone kungcono ungena kuhlelo lwe-heavily indebted poor country. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Uhlelo olwe heavily indebted poor country lwaqalwa inhlanganiso ye International Monetary Fund kanye le World Bank ngomnyaka ka-1996 ngenjongo yokuphathisa amazwe abhekane lobunzima ukuthuthukisa umnotho ngenxa yokusindwa izikwelede. Okwakhathesi amazwe aphose afike amachumi amane i-39 aseveze isifiso sokungena kuluhlu lwe-HIPC kodwa ke kunani leli amazwe angamachumi amathathu lasithupha i-36 yiwo athola usizo lokubhadala ezikweleto oluvela ku-IMF. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngohlelo lwe-heavily indebted poor country.
I-HIPC isho khona ukuthi ilelizwe esingathi li-classified under ama-extreme poverty. Ukuthi umuntu oyedwa elizweni nxa sishare imali eyenziweyo in production esingathi i-GDP per person, so sithi umuntu wonke uyabe ene income which is below $3. IZimbabwe can then be classified under that nxa injalo njalo ilezikweredi eziningi.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndlovu esithi ukufaka kwelizwe leZimbabwe kuhlelo lwe-HIPC ikuvuma kukahulumende obusayo ukuba sehluleke ukwakha umnotho welizwe.
Lokhu aku-affect negatively, but ilizwe liyabe selivumile ukuthi khona i-economy yabo. But iZimbabwe singabuyela back to 1980, it was classified as like a middle income economy. So kathesi nxa sesithi sesiku-HIPC kutsho ukuthi in between these 42 years i-economy yayehla yaze yabuya yaze yaya ku-HIPC. So ama-implications akhona yokuthi iyarevila i-failure more the current government.
UNdlovu uthi nxa iZimbabwe ingaba ngaphansi kwe-HIPC kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Kuthi kuzancedisa yeye, kuzancedisa kakhulu ngoba kuza restore i-confidence into our systems and also kuzayenza ukuthi ama-institutions lawa o-IMF ayabanika ama-conditions a-relaxed in terms of interest and also in terms of ama-terms, njengokuthi bazabhadala isikweleti sangukhona within 1 year, 2 years or so.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukuze uhlelo lwe-heavily indebted poor country luncede ilizwe kumele isimo sezombusazwe siqale sona ukuguqulwa.
Ilizwe leZimbabwe ilizwe eselilobuyanga obukhulu kakhulu elingenelisi ukubhadala izikwelede, ngakho liyaludinga uncedo lwe-IMF le-World Bank. Kodwa khona lokho kodwa kusoze kuyilethe inguquko emnothweni weZimbabwe. Okuzadinga ukuthi kwenziwe ikuguqula ezombusazwe, kudingeke ukuphathwa kahle kwe-economy ngendlela efanele ukuphela i-corruption. Lezo zinto ngeke zenziwe i-IMF, ngeke zenziwe i-World Bank. Zizamele zenziwe ngabantu beZimbabwe, nguhulumende weZimbabwe yena ngokwakhe.
Umnumzana Dumisani Nkomo, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe, uthi okuqakathekileyo kakhulu okwedlula uhlelo lo-HIPC yikuba le mithetho engakhanga lokuvikela abafisa ukusungula amabhizimusi elizweni.
Kuqala senze kube lula ukubana abantu baziqalisele amabhizinisi. Okuqakatheke kakhulu asokunikwa imali kodwa yi-production. So singaze singene kuyi-pick kungabe ku-right, kodwa kuzasincedisa nje ukuthi sibhadale izikorede ngcono. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikubana thina sizilungisele okwekhaya kuqala, ngokuba lezimiso eziqondakalayo khona ukuthi every month kuhlala kusiba lama-statutory instrument achiyeneyo okugcina sokuphazamisa kuphambanisa njalo abamabhizimusi.
Isinqumo sokufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-heavily indebted poor country alulutsha. Ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2013 ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano, i-Government of National Unity, uMnumzana Tendai Biti owayengumphathintambo wezemali ngaleso sikhathi, wake waphuma lecebo lokuba iZimbabwe ingene ku-HIPC, kodwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakwala lokhu. Ngenxa yezikwelede zaphandle esezisinda uhulumende kaMnangagwa, usebone kufanele ukufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-HIPC. Embikweni owethulwe ngabe-IMF, isikwelede seZimbabwe sikhangelelwe ukufika kumabhiliyoni alitshumi lasikhombisa amadola, i-17.4 billion. Kuphinde njalo kube lesinye isikwelede esabalimi abathathelwa amapulazi samabhiliyoni amathathu lengxenye yamadola, i-$3.5 billion. Umphathintambo wogatsha lwezimali uSkhwicamfundo Mthuli Ncube uthi ube lengxoxo ezinhle eziphathelane leZimbabwe kuviki ephelileyo esemhlanganweni we-2022 Spring Meeting obuqhutshwa eMelika. IZimbabwe ithole izigidi ezilikhulu zamadola eMelika, i-961 million. Uncube uthe imali leyi izasetshenziswa kweminyaka emithathu ekhangelelwe ukuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo ezigoqela okwezempilakahle, olwemfundo lolwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni abe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ sebelobele incwadi kungatsha zikahulumende ezibalisa olwezemali lolubona ngezisebenzi zikahulumende, libuza ukuba iziphathamandla zalezo ngatsha sezifike kusibanga bani sokugcwalisa isithembiso sokubhadalela indleko zabantwana ezesikolo. Ababalisi bathi njalo bathwele nzima ukunakekela imuli zabo phansi kwesimo somnotho elizwe esingamanga kuhle. Bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni okudalwe yikuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa uhulumende yena enganyikinyeki ukuthi angezelele iholo labo lokugcwalisa izithembiso zokubhadalela enye yendleko zabo. Umphathintambo wezisebenzi utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuhlala phansi bakhulumisane lezisebenzi, kodwa uhulumende akawuthakazeleli umkhuba owenziwa ngababalisi wokuthi nxa izikolo sezivulwa bahle baqale umkhuba wabo wokwethusela ukukhalala umsebenzi.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yomgwaqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. omama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirova chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.